gurukota rezvemutemo vadzihambe dzihambe vari musarudzo dzekuamerica hadzinei nezimbabwe uye nyika haipindiri musarudzo iyi sezvinoita america
They are not relevant. We allow them to do their things unlike them. We want to meddle in our own affairs. We don't care how they do their elections.
Sarudzo dzekuamerica hadzinei nesu tinovaregera vachiita sarudzo dzavo vega kwete zvavanoita zvekuda kupindira musarudzo dzedu hatina basa nemaitiro avanoita sarudzo dzavo
tabvunzawo vadzihambe kuti sehurumende vakakokwawo here kusarudzo idzi
we may not interfere in their internal processes so we are not even interested we have our ambassador who is there is able and capable to give a report to the Minister of Foreign Affairs on on how the elections were done.
Hatitomboda kuziva kuti sarudzo dzavo dziri kufamba sei. Tine nhume yedu iriko kuAmerica inogona kutitaurira zvinenge zvichiitika.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Bakriko Sipatayo vanoti Zimbabwe haifanirwe kuoma musoro asi kudzidza kune vamwe kuti munyika muve nesarudzo dzisina mutauro sezvinogara zvichiitika. Mukuru weZim Rights vadzikamai bere vanoti zvikomo zvinofanana mhute nyika dzinodzidza zvakawanda kune dzimwe nyika sezvo pasina nyika inogona kuti isu tisu tinoita sarudzo dzisina zvipomerwa. Mashoko aya atunhirwa nemurongi wemabasa musangano rinoona nezvesarudzo munyika reelection Resource Center va Solomon Bobosi Bunu.
Ndinofunga kuti pane zvizhinji zvatinoona zviri kuitika musarudzo dzekuamerica zvatinogona kudzidzawo nezvimwe zvatinogona kuona kuti zvinogona kunge zvisina kukodzera kwatiri asi ndichida kuti titaure zvishoma shoma tinoona kuti nenyaya yekuti tiri kurarama munguva yecovid-19 tikatarisa zvavaisa zvidanho zvavaisa kuti vagone kuita kuti vavhoti vakwanise kunovhota zviri nyore regedzai nditaure ndichiti tinotarisa pane yavanoti mailvoting kuvhota kwetsamba kwokuti unotumira tsamba yako nepost chinhu chimwe chete chinhu chakanaka chatinogona kutarisa zvekare sevagari vezimbabwe senyika tichitarisa zvekare online system kuti kushandisa mishina yamazuva ano kuti vanhu vange vachikwanisa kuvhota uye nekurejista kuti vagozenge vachinge vachitora vachiwana chekuita musarudzo dzavo totarisa zvekare yatingati drive through ndofunga kana tichiitarisa muno mukuti ndiitsanangure zviri nyore mukatarisa kunana KFC kunana chicken in uchisvika dzimwe nguva unenge uchimhanya haudi kuti upinde mushopu unopinda nemotikari yako wobhadhara wobva wapuwa chikafu chako wotoenda saka izvozvo zvekare mumwe mukana wacreatwa neelection yekuamerica vari kuita yatingati drive through vanhu vachiita sei vachivhota zvichizosanganisira ndoma yatingati maearly voting systems avainawo kuti vanhu vavo vange vachiwana mukana wekuvhota gari vekunze vasiri kugara munyika iyoyo zvekare vanopuwa mukana wekunge vachivhota chinhu chatinogona kudzidza senyika yezimbabwe
dzimwe nyanzvi dzinoona nezvesarudzo dzinoti zimbabwe inogona kudzidza nyaya yekugadzirisa gwaro revavhoti iro rinogara richinetsa nguva dzose panoitwa sarudzo sarudzo dzemuamerica dziri kutarisirwa zvakanyanya nenyika dzose dzepasi rino ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.